Raps better be branding.
Zero.
Alone. Hey, your brand.
Jiri muhana mangu, ipimbi zangu. Kushunguru zika kuri musozi yangu. Moni zangu zaga wanda pura jando bata. Ziya rangu raka wanda pura basa rangu. I tryna face my dreams. Asipando muka peace ndo kuri wane fear. I wanna make it in life. Asimweya ye madzinza kandi gadzira size. Mazibaba tondo kandi yeresa. Zoshanda sei kweni ndisina kutenda. Ama ivangu ndo wakoshesa. Ndwefamba sei nzira pasina kurangwa. Kodo nondi kurira. Kamoyo moyo ndiko kaka unza shikiro. Where I'm stacking my moves. All these niggas eating bread. Ndichirova mabura. Ndizize kushanda. Andidura ramaka life kekupema. Ndoda uzidza dzora hasha. Ndirati zei nzira ndifambe munyasha. Maziso ndinao. Pasti ustiu ndungo famba murima. I know I need it perfect. My life mangu daimandi ita perfect. The choices I made. I told my show that the visions are lost. Way, the friends I hate. Right on the simbisa but buda mulen. Ndipe ushingi semvura. Inonaya chero munda memuroi okoha. Ndipe usimba sezuwa. Lino vene kama basa erima umbutiza. But now I don't regret the choice that I made. Cause I'm making my moves.
But I don't regret the choice that I make. Cause I'm making some wrecks.
Be the definition of yourself and live the